Mugwaro iri vachiwenga vakati hapana chikoro chedzidzo yepamusoro soro chichabvumidzwa kutambira chirongwa cheGauss ichi vachiti mabasa echingochani haabvumidzwe muchikristu. Vakatiwo Zimbabwe inyika yemakristu izvo zvinoshorwa nevamwe vachiti hazvimo mubumbiro remutemo. Murongi wemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vaudza Studio 7 kuti gwaro rakaburitswa nehurumende iri rinotyora kodzero yedzidzo munyika vachiti hazvina kunaka kutsanangura Zimbabwe senyika yemakristu chete asi bumbiro remutemo richipa vanhu kodzero yekutevera zvitendero zvavanoda. Mufundisi Reverend Wison Dachi vanoshanda nekereke yeUnited Evangelical Church vanoti ngochani hadzigamuchirwe muchikristu uye vanoshora zvirongwa zvinotsigira ngochani.
Ngochani hadzigamuchiriki shoko ramwari hadzidiwi randidaro hachisi chakanaka. Saka kuti vana vapuwe scholarship nengochani tichapedzisira taane vana vanozova vanhu vaya vanopfeka mhete savakadzi.
Mukuru wesangano reGays and Lesbians of Zimbabwe vaChesterfield Samba vaudza Studio 7 kuti pare zvino havasati vasununguka kupa divi resangano ravo panyaya iyi asi vatidonzo rechirongwa chavo ichi nderekuvandudza dzidzo yenhengo dzavo kuti dzikwanisewo kuzviriritira muraramo.
Donzo redu ndiroro rekuti panhengo dzedu vange vave vanhu vanokwanisawo kuzviriritira mukati meraramo yavo kuitira kuti matambudziko avanosangana nawo ange ave akareruka.
Amai Gumisai Bonzo vanotungamira sangano rinorura kodzero dzevanoita zvechingochani reTransmart Trust vanotiwo vari kutya kupa pfungwa dzavo panyaya iyi.
Saka ndamboti hafu nawo handisi kuda zvangu kumbokomenta or anything chatozotiwo papaya.
Amai Talent Jumo vanotungamira sangano reKatswe Sisterhood rinorura kodzero dzemadzimai neutano richibatsirawo chikwata cheLGBTQ vanoti ikodzero yemunhu wese muZimbabwe kuwaniswa dzidzo zvisinei nekuti unodanana nani. Vamwe vanoti kusabuda pachena kwemutemo panyaya yechingochani ndiko kunoita kuti vanhu vashungurudzwe vanoita izvi vachiti mutemo uri pachena munyika unorambidza kuroorana kwevanhurume nevanhukadzi. Hurumende yeZimbabwe kubvira panguva yemushakabvu vaRobert Mugabe haina kubvira yatambira kodzero dzechingochani munyika. Sangano reGauss rakavambwa mugore ra1990 nedonzo rekuchengetedza kodzero dzevanoita zvechingochani munyika. Chirongwa charo chedzidzo chemunhu-munhu chakavambwa muna 2019. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.